Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu chivabvu 24 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutauro wosimuka munyika zvitevera kudomwa kwemwana wemutungamiri wenyika amaibona Mugabe Chikore kuboard re-censorship. Mapato anopikisa oshora zvikuru maitiro emutedzeri wemutungamiri wenyika vapelekezela Mpoko avo vari kupomerwa mhosva yekupindira mashandiro emapurisa. Vanotengesa mugwagwa kwagotu vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nekanzuru uye mapurisa epampanda wana Growth Point. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kudomwa kwebhodhi idzva rekupepeta zvinobuda munepfenyuro nemunganonyorwa kana kuti censorship board rinosanganisira mwanasikana wemutungamiri wenyika amaibona Mugabe Chikore kwakonzera mutauro wakanyanya munyika. Vaimbi nevanoita zvemitambo vari kushora bhodhi iri vachiti rinovhiringidza mabasa avo. Asi vamwe vanoti bhodhi iri rakakosha munyika sezvo pasingafaniri kuita wada watonga muzinda wenyuchi vanhu vachiita madiro aGeorgina. Sach garwe board iri ndiva Ernest Chigwedere vamwe varimo vanosanganisira assistant commissioner Cherry Charamba mutauriri wemapurisa amai Runyararo Magadzire ishe Nyamukoho Samson Katsande varegis Chikore vashingai Rukwatandoro vachenjerai Daitai vatungamirai Muganiri uye Father Fidelis Mukonori vechechi Roman Catholic. Gurugota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanoti bhodhi iri richarambidza kubuditsa panevhenyuro nezvivhitivhiti kana mabhuku zvinhu zvavanoti zvinodzikisira hunhu hwevanhu kusanganisira zvepabonde kana mifananidzo yevasina kusimira nhumbi uye zvimwe zvinogona kukonzera kusawirirana munyika. Asi vaimbi vakaita Sir Thomas Mapfumo naLenda Ndichakata vanoti manzi yavo inomborambidzwa kuridzwa panepfenyuro kana ichifungidzirwa kuti inoshora hurumende. Bhodhi iri rakabhanawo mamwe mafirimu anoti No Voice, No Choice uye rinonzi Democrats in Zimbabwe. Mutemo wakadai wakatanga kushandiswa muna 1967 panguva yeRhodesia uchinzi Censorship and Entertainment Act uye kubva munguva iyi wangovandudzwa zvishoma shoma. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata imwe nengo yebhodhi idzva iri Father Fidelis Mukonori tikatanga nekuvabvunza kuti vakasarudzwa sei.
Inika vaZulu ndiri theologian. Theologian yangu ndiri ethicist, ndira neethics. Saka zvinoreva kuti mabasa andinoita ndinotarisa zvinokodzerana patsika, manamatiro, magariro, zvinobatsira vanhu, zvinoraramisa mweya yevanhu, zvinoraramisa utano hwevanhu, ndo zvatinenge tichitarisira.
Asi izvi zviri nyore here Father Mukonori tichitarisa kuti pasi panenge parohwa nenyundo apa?
Pasi vaZulu pasi panorohwa nenyundo, asi pasi panogona kurova nyundowo zvekare, nekuti nyundo yakabva pasi, yakacherwa pasi. Naizvozvo nyundo haikwanise kubva yaderera pasi. Naizvozvo kumagadziriro ezvinhu zveupenyu ndezvokuziva kuti mukuru mukuru anga haigare pfunde. Naizvozvo nyundo haikwanise kudiritsa pasi nokuti nyundo yakabva pasi pacho.
Saka pane zuva here kuti mungasangana rini kana kuti muchiri kutaura?
Aiwa, zuva richataurwa cheronguva. Takatowirirana nezuro kuti ndozva tichatanga kuita. Tichizvi nokunenguva nenguva isipi tichange tichitanga kuita izvozvo. Iyo sondirino ratirikutevera.
Mubvunzo wekupedzisira, vamwewo kunyanya vaimbi vanosimboti censorship body inovakanganisa zvikuru mabasa avo nekuti dzimbo dzavo dzinenge dzisasaridzwe mudzinepfenyuro nematerevhizheni sezvaingoitwawo nguva yerodhisha. Munoti kudini mashoko akadai?
Munguva dzakapfuura, nguva yerodhisha yakapfuura tamunguva yeZimbabwe. Zvinotarisirwa muZimbabwe zviri zvinosirwa kutarisirwa maero nenyika yakasununguka. Asi kusununguka kwenyika hazvirevi kuti zvinoita kuita kuti mitsika nemitemo zvisatevedzerwe.
Father Fidelis Mukonori veRoman Catholic, inhengo yeCensorship Board vanga vari parunare muHarare. Tabatawo imwe nhengo yePolitbureau yeZANUPF vari gweta vamunyaradzi Paul Mangwana, avanoti hapana chakaipa pakudomwa kwaamai Bona Chikore kupinda mubhodhi iri, uye vati bhodhi recensorship iri rakakosha zvikuru munyika.
Hatigoni kubvisa bhodhi rakadaro nokuda kwokuti nyika yega yega inofanira kuwana miganhu yekuti ichi chinobvumidzwa ichi hachibvumidzwi. Tingazara mabhuku avanhu vakashama mumastoro nomanewspaper, hazvigoni kuti tigare tisina inonzi morality neculture yedu yechivanhu. Culture yedu inoita kuti pave nezvekuti kana mumba chaimo pane zvinobvumidzwa kuitwa nezvisingabvumidzwi, pane zvinogona kuonekwa paTV nezvisingaonekwi. Censorship board tinorida kuti ripe miganhu yezvinogona kuitwa nezvisingagoni kuitwa. Hagoni kuva society inomi mazvake mazvake, tinoshaya unhu tikange mhuka dzomudonga.
Asi vamwe vari kutika mitemo yakadai inenge yakangotorwa kubva kuRhodesia, hurumende yakuenderera mberi nazvo.
Pane mitemo yakaiswa kuRhodesia yanga yakichengetedza unhu hwavanhu savanhu, haina kuipa kana yakanaka tinoenda nayo mberi.
Vamwewo ndo vari kuchema chema kuti hurumende inomboshandisa mitemo yakadai kudzvinyirira vaimbi. Dzimwe nguva tonzwa kuti dzimbo dzakadai dzava mapfumo kana kuti dzava zhakata hadzichabvumidzwe kuridzwa paredhio apa, dzichinzi pamwe dziri kushora hurumende.
Kwete, censorship board inongotarisa kuti zviri kuimbwa nezviri kuitwa zvine unhu here kana kuti hazvina unhu. Kana zvisina unhu zvorambidzwa. Hakuna mutemo wakati nziyo dzava zhakata hadzibvumidzwi. Izvezva zvakata vakaita number one pamaredhio nemakwemanzi yavo yainakidza vanhu vachiivhotera. Vamapfuma vanacho vakarambidzwa. Asiwo kana ukangoimbawo zvongotukirira mukuru wenyika zvisina tsarukano, censorship board inokuti wakurerutsaka chiremekedzo chatopa mukuru wenyika yedu yeZimbabwe.
Vamwewo ndo vari kuti ko sei amai Bona Chikore mwana wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakasarudzwa kupinda mubhodhi irori.
Bona Mugabe ko Bona Chikore muzvarwa kwaMugabe mwana womuZimbabwe ane masters. Soka vaita mwana wapurezidendi hauchapoendi kumabhodhi. Asi kana Donald Trump achishanda nomwana wake kana mustate house achapoenda mukwasha wake, hakuna anombosimudza kuti zvaitigwei.
Avo vanga vari nhengo yePolitbureau yeZANUPF vari gweta vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare muHarare. Asi muimbi ane mukurumbira munyika Dr Thomas Mapfumo vashora zvikuru kudomwa kwaamai Bona Chikore uku, vakati hurumende yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe iri kudzvinyirirawo vanhu nekuburikidza necensorship board iri kuto vachitotiwo iri kutodarika zvaiitwa neRhodesia.
Iye zvino izvi inende kutoiona kuti panitori nenyaya hombe fanika zvino izvi zvinokonchena my own music ndeinenge ichitagetwa. Zvino imhosva kwandiri inini imhosva. Ndiri kuona kuti itori nyaya ichatoenda kumatare nekuti hapana munhu ane bvumo yekuti aite zvavari kuita izvi. Udzinyiriri wozi music iyoyo ndo basa revamwe vana, ndokudya kwavo, ndo kwavanosenza ikoko, ndo zvavanoziva kuimba. Muri kutsvaga imi music inokusapotai kuti zvamuri kuita zvakanaka. hazvisiri izvoga. Music yese yese inofanirwa kunge ichiridzwa paradio, vanhu vachiita. Munyika inofanirwa kuva ine freedom yekuti vanhu vanotaurawo zvavanoda, haikona kudzinyirira vanhu. Iye zvine izvi vakuisa vanabhona vanozivei nezvemusic, vanozvakaoma varume.
Asika ivo veZANU PF vacho vari kuti amai Bona Mugabe chikora munhu akadzidza zvekuti haanganzi paitwa zvetsveta apa.
Zvakaoma izvi. Ndo nepotism kuyatiri kutaura kai. Nepotism yatiri kuimba nayo nezvayo everyday. Maakupanana mabasa just because mwana wapresident. Maakumupa basa rekuti adzinyirire vanhu. Munoona zvinofamba here izvo? Hazvifanirwe kuregerwa zvichidaro kuti zvisvike pazvasvika apa. Ini ndinova zvangu ndini problem tine ruzhinji rwedu rwevanhu vasati vanyatsoziva kunonzi chinonzi freedom chii. Havazhinji havazivi kuti chinonzi freedom. Vanofunga kuti freedom kuti munhu mutema akatonga iwe uri munhu mutema ndo freedom. Haisiriyo freedom hayo. Kana achitadza achidzinyirira vanhu, hazvina nebasa kuganda rake kuti ndiani ari kutonga. Kana atanga ari murungu achiita izvo same thing izvo, anofanirwa kutaurwa kuti hazvisiri izvo.
Muimbi ane mukurumbira munyika Dr. Thomas Mapfumo vari parunhare kuEugene, Oregon, muno muAmerica. Mamwe mapato anopikisa hurumende yeZANU PF anoti haasi kufara nekukanganisa mashandiro emapurisa kunonzi kuri kuitwa nemutedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezi Lampoko, avo vanonzi vakafurufusha mapurisa pakamba yeBulawayo Central neZuro vachida kuti dzimwe nhengo dzebato ravo reZANU PF dzakasungwa dziburitswe muusungwa. Izvi zvinotevera mhirizhonga yakaitika muZANU PF kuBulawayo kwakare nemusi wesvondo. Mutori wedu wenhau Thomas Siripasi anoti panyaya inotevera.
Bepa nhau reNewsday raburitsa mashoko ekuti vamupoko vakasvika pakamba yeBulawayo Central apo pakachengetedzwa nhengo dzebato reZANU PF dzakasungwa mushure memhirizhonga inonzi yakaitika nemusi wesvondo pamahofisi ebato iri paDavis womuBulawayo makare. Zvinonzi nhengo dzeZANU PF dzakasungwa idzi dziri kuchikwata cheGeneration 40 icho chiri kukwidzana necheTim LaCoste pamujao wekuzotora matomu kumutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kana vachinge vabva pachigaro. Mhirizhonga yakaitika iyi inonzi yakasiya vanhu vaviri vakuvara zvakaipisisa uye inonzi yakakonzerwa nemakakatano ari muZANU PF panyaya yekuda kubvisa murongi wemisangano mubato iri vasevhi yakasukuwere pachigaro kuri kuitwa nevamwe vari mubato iri. Vakasukuwere vari kupomerwa mhosva yekuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro asi vari kuramba mhosva iyi vachiti vakarembera pabhachi ravamugabe. Vamupoko vanonzi vakasvika pakamba yemapurisa yeBulawayo Central ndokufurufusha mukuru wemapurisa pakamba iyi vachida kuti vanhu ava vasunungurwe. Zvakaitwa navamupoko izvi zvasvorwa neMDC inotungamirwa navamogeni Tsvangirai. Munyoro anoona nezvinoitika mukati menyika muMDCT amai Lillian Timvias vati zvakaitwa navamupoko izvi zvinoita kuti mapurisa asaite basa ravo akasununguka.
Ende nyaya yaVP Mpoko haina kumira zvakanaka nokuti VP Mpoko vakatora oath of office ende vakataura ivo kuti he is going to uphold the constitution of Zimbabwe. Saka vanotoziva kuti kupopota kwavaita vachipopotera mapurisa kuti vari vasunungure vasungwa vanga varesva vakaripotekwa kumapurisa imhosva. Saka nyaya iyi ivo semutungamiriri wenyika vice president wavamugabe vanoziva kuti bumbiro remutemo ndo rakanyanyokosha zvikuru munyika ende ndo ravanofanirwa kuti vange vachitevedzera.
Zvataurwa namai Timvias zvatsinirwa navagift Nyandoro vanove mutauri wevakafanobata chigaro chemutungamiriri webato renational people's party amai Joyce Mujuru. VaNyandoro vati zvakaitwa navamupoko zvinotyora bumbiro remutemo yenyika iro rinoti mapazi ehurumende anofanira kushanda pasina kupindira kweutungamiri hwenyika.
Zvazvinoreva zvinoreva kuti hapachina kugadzikana kwemutemo pabumbiro redu remutemo munyika yatingati rule of law. Izvi zvinorevei mapurisa vanhu vanofanira kunge vachiita basa ravo pasina kutyidzisirwa, vakasununguka, uye kodzero dzemapurisa dzinochengetedzwa nebumbiro remutemo munyika muno muzviri pamutemo ratingati constitution yedu yenyika. Nyika yedu uri mutemo mukuru, constitution yedu unoita guarantee yatingati separation of powers. Vamboko ndo yatinoti executive. Haifanirwe kunge ichiinterfere nekuti mapurisa vaita basa ravo sei. Ndosaka kune legislature, executive, judiciary. Zvinongoreva kuti munyika muno mumutemo hauna kufanana kune vese.
Zvichakadai, amai timvias vati sebato, MDCT ichakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva pamwe nekudare reparamende. Aka akazike kutanga kuti vamupoko vaende kumapurisa vachida kuburitsisa vasungwa. Gore rapera vamupoko vakaenda kukamba yeAvondale muHarare kwavanonzi vakaburitsisa vakuru vakuru vekambani yehurumende inoona nezvemigwagwa yeZimbabwe National Road Authority kana kuti ZINARA, avo vakange vasungiswa nekomishen inorwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yeuori hwemari yaisvika miriyoni imwe chete yemadhora. Nyaya iyi yakazongotsikwa-tsikwa ikapera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna vamupoko kana kuzanu PF kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makateerera kune penyu revanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pana 9 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State chinoti chine chekuita nebambu rainge rakateiwa pamunhu iro rakaputika kumaodza nyemba kweSomalia nemusi wechipiri. Vanhu vashanu vakafa kusanganisira nyakuzviputisira bambu uyu. Vanhu gumi nevasere vanonzi vakakuvarawo. Mumashoko abuditswa neIslamic State kuburikidza nesangano rayo renhau rinonzi Amak News Agency, sangano iri rati murwisi waro akange akazvipira kufa nevanhu ava senzira yekuti arumbidzwe. Israel yati yasandura majikidzano ainoita neAmerica panyaya dzekupanana mashoko ekusora zvitevera zvinonzi zvakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, avo vakaburitsa pachena kuvamiriri veRussia mashoko akachengetedzwa pamusoro pezvavakange vaudzwa neIsrael kutanga kwemwedzi wachivabvu. Kunyange hazvo hurumende yemuTel Aviv yakange isina kuva pamvumo yekuti vape mashoko ekusora aya kune imwe nyika. Zvichitevera kuurayiwa kwevanhu makumi maviri nevaviri uye kukuvadzwa kwevamwe vanodarika makumi mashanu nemusi wemuvhuro kuManchester kuUnited Kingdom muchiitiko cheugandanga, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvave kugara zvakabatira ana maoko. Mazuva mashoma apfuura munhu mumwe chete akaurayiwa, vamwe makumi maviri nevaviri vakakuvara muTimes Square muguta reNew York muAmerica mushure mekunge mumwe murume atyaira motokari yake achitsika vanhu vaizvifambira zvavo. Zviitiko zvakadai zviri kuitikawo munyika dzakasiyana-siyana dziri kugarwawo nezvizvarwa zveZimbabwe. Masangano anopfurikidza mwero akaita seAl-Qaeda, ISIS, Boko Haram neAl-Shabab ndemamwe anonzi ari kuita mabasa eugandanga. Vamwewo vanoti zviitiko izvi zviri kukonzerwa nekushandiswa kwemadande mutande. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kanibiri weStudio 7 abata vaShawn Macheza, chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reAmsterdam kuNetherlands, kuti tinzwewo maonero avo nezviri kuitika izvi.
Nyaya iripo ndeyekuti maZimbabwe taakweseka. Hanzi ukaenda kuAlaska chaiko unonowana muZimbabwe yanaripo. kare kare zvazvisingatichikisi kunzwa kuti tanzi pane chaitika kunyika yakadaiso kana kuti yakadaiso asi zvino vakutoziva kuti inga blaz vangu vandofarira General Eric Knight vari kuManchester kana ndanzwa kuti hanzi pane chaputika ndakutovawo nekakuvhunduka kuti panogona kunge pane andoziya ari panzvimbo ipapo so zvinotochinja nzira yavanoona nayo kana uchinzwa nawo dzakadaro
imi muri kunyika ipi
ini ndinogara kunyika yekunetherlands vamwe vanoiziva iri holland kunobva vana van persie asi ndogara muguta reamsterdam kana takatarisa zviri kuitika mueurope chaimo mese pakaita ukandanga kuparis handiti kukaitika kuberlin kukaitika kubrussels saka semunhu anogarawo amsterdam unobva watofunga kuti tisi tiri kuteera here saka zvakutongotyisawo kubuda mumba uchienda mutrain kana kuti kutongoendawo kune mimhanzi kana kunotandana nevamwe nokuti hauchazivi kuti zvimwe ndimi muchaputidzwa next time vana vezimbabwe particularly tinofanira kuchenjera nekuti ndakuona dzimwe nguva chero pasocial media unonzwa mumwe vachitaura kuti hanzi mamoslem adaiso akadaiso chero muzimbabwe chaimo kusiri kunyika dziri kure zvinogadzira kuvengana ndofunga varipo makristu vanoita zvinhu zvakashata asi handingazoti makristu ese akashata ndozvinoitika nekumamoslem varipo mamoslem vandoziva vari shamwari dzangu vatodyizana zvakanaka tichigara tese tichivhunduka kuti chii chakuitika chino ichi saka kuti munhu mumoslem kana kuti haasi mumoslem hazvirevi kuti atovagandanga
mataurowo nyaya yedandemutande yeintaneti ndo imwe nyaya inonyanyotaurwa nevakawanda kuti intaneti yakukurudzira kana kusimudzira idzo nyaya dzeugandanga idzi munoti iwe imi muri nyanzvi munyaya dzemabasa iwaya ezveumizha
indinoti vanhu vasamanyira kungoti chese chese chaitika choenda paintaneti ndozvaunoona mazuva ano panoti pakaita akcidenti munhu ari kurwadziwa asi vamwe vakabata mafoni vari kuda kurekoda kuti nekuti vanoziva kuti zvichaenda paintaneti zvonofadza vamwe vanoda kuona zvinhu zvakadaro ndozviri kuitika nevanhu ivava vari magandanga zvavanoita vanenge vachitoda kuti kutya kunoitika muvanhu kuti zvese zvakaipa zvinoitika nenyaya yemabasa avo zvizivikane nevanhu vakawanda saka pakutora zvinhu zvavasangana nazvo izvozvo uchiisa muwhatsapp group uchiendesa pafacebook uri kutoita zvavari kuda vanhu ava and ndokurudzira vanhu kuti funga usati waposta something online
mashoko amungataurirwa vana vezimbabwe vari mudiaspora
indinoti ngatiraramei murudo tisati patozosangana nevanhu vanotenda kuda kuchimoslem kana kuti vanobva kunzvimbo kunonzi kunoitika zvinhu zvakashata zvakadaro tovaona sevanhu tisavaona sezvavakapfeka kana kuti nekuti munhu anobva kunzvimbo yakadai so and terrorism inoi terrorism nenyaya yekuti vanhu vanovhunduka saka isusu ngative nezvivindi we can only beat fear through love
avo vanga vari vashon macheza chizvarwa chezimbabwe chinogara kunetherlands vachitaura najonga kandemiri westudio 7 vari pamuzinda wedu wevoice of america muno muwashington dc mavari kushanya vamwe vagari vekwagutu vari kuchema-chema nenyaya yekuti vari kushungurudzwa nekanzuru uye mapurisa epamupandawana growth point apo vanenge vachitsvaga kurarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa gandri maramba anoti panyaya inotevera
vachitaura pamusangano wakarongwa nevagari pamupandawana growth point nemusi wechishanu vagari vakanyunyuta nemutemo wekanzuru wekuvarambidza kutengesa zvinhu mumigwagwa nenyaya yenhamo yapfunya chisero munyika vanhu vakawanda vari kuramba vachitengesa zvinhu zviri pamutemo zvobva kuti vagari vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa vamwe vagari vanoti mapurisa ezeta rapine ekanzuro anorova vasungwa uye kuvatorera zvinhu zvavanenge vachitengesa pasi pemutemo wemunyika vanhu vanenge vasungwa havabvumidzwe kurohwa uye vari mumaoko emapurisa asi mumwe mugari wemunzvimbo iyi vasamewo mawere vanoti vashandi vekanzuro nemapurisa vari kutyora kodzero dzavo
Mapurisa ari kutibatirira zvokuti tichakwanisikana kutombotengesa mumugwagwa umu vari kutorova kana vana mai vane vana vana mai vakazvitakura hatichakwanisi kutombozoti totengesa sei torarama sei kudzimbawo ku nekuti mari yacho ndiyo mari yatinodawo kutarisira kuti tiwane upenyu tiwane kurarama saka hazvichazi kutomboita
amai fungaizi kumva vekuhwiri vanoti mutemo wakaiswa nekanzuro wekutuma mapurisa kuti avarambidze kutengesa zvinhu mumigwagwa uri kuvasiya vasina nzira yekuriritira mhuri dzavo
Mutemo yuru kuti goshe rano kuti achagoni kuchengeta mhuri dzedu. Tinomukataka hoda womukachitudza kuti nhasi hamutengesi visa votora zvatotengesa zviya chindovharira mudzimba dzavo dzecity council dzoorera imamo. Mangwana uya votitorera zvemadhora, saka zviri kuti gozhera achagoni kuchengeta mhuri dzedu vachitishungurudza kuti tizitochengetesa tochengeta vana vedu sei. Tokumbira tobetserwawo.
VaInnocent Bekepe vemumusha wekugona vanoti pane kuruwa vanhu kanzuru inofanira kungovabhadharisa mutero.
Pane kupikisana pamutemo unoshandiswa necouncil vanova mabylaws nemutemo unoshandiswa nemapurisa pakuti mupurisa wecouncil anouya otora mutero kumavendors. Then after a few hours mupurisa unouya osunga vendor achiti his conduct ari kuita zvinhu zviri illegal zviri kunze kwemutemo. Saka to some extent zvongoreva kungoti chete pane zvakatoshata zvofanira kutogadziriswa ipapo.
Mutungamiriri wesangano rinomirira vagari vekwagutu reGutu United Residents and Ratepayers Association kana kuti Gura Valoid Mufudze vakashoropodza mapurisa pamwe nekanzuro achiti vari kutyora bumbiro remutemo wenyika iro rinokoshesa kodzero dzevanhu.
Isu seGutu United Residents and Ratepayers Association tiri kuramba kugamuchira mutemo unonzi Gutu Vendors and Hookers License. Tiri kumuramba nenyaya yekuti kanzuro yeGutu haisati yagara pasi nevanotengesa mugwagwa kuti vatsanangure vape maonero avo maererano nemutemo iwoyoyo. Tine dambudziko rekuti kanzuro yedu yeGutu haizvipi mukana, haizvipi nguva yekuti gare pasi nevagari kuti inzwewo zvishemo zvavo. Vanongomanyira mberi kunoda kunopasisa mutemo vasati vanzwa kuti ivo vagari vachaafikitwa nemutemo wevanoti kudini. Saka isusu patiri parizvino ndepokuti tanyora tsamba kukanzuro tichivazivisa kuti vashandi vanotengesa mugwagwa vanoda kuwanawo mukana, vada kuwanawo nguva yekuti vapewo maonero avo maererano nemashandiro avanoita vabatirwa vanoitwa nekanzuro.
Mutungamiriri wekanzuro yekwagutu vaAlexander Mutembwa vakaramba kutaura neStudio 7 nezvemhosva dzavari kupomerwa nevagari. Apowo mutauriri wemapurisa mudunhu remasvingo Inspector Charity Mazula vati mubvunzo yese iswe kuHarare kuvakuru vavo vari kupolice general headquarters, asi hatina kuzokwanisa kutaura nevakuru vemapurisa ava. Mwedzi wapfuura mapurisa ekwagutu akashoropodzwa munyika pamwe nepasi rose, apo pakabuda mifananidzo yaamai Ana Musaka Goto vakasungirirwa necheni kwemaawa manomwe kwachinyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akashora mapurisa achiti ari kutyora kodzero dzevanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 kwaGutu, ndini Gandri Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Chikwata cheCapes United chakunda chikwata cheUSM Auja chekuAlgeria 2-1 mumutambo weCAF Champions League watambirwa muHarare nhasi. Kune mumwe mutambo watambwa nhasi weCastle Premier Soccer League, Black Rhinos yakundwa neHowmine 2-1. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yemhirizhonga iri kukonzerwa nevanopfurukidza mwero sezvakaitika kuManchester, kuBritain nedzimwe nyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutauro wosimuka munyika zvichitevera kudomwa kwemwana wemutungamiri wenyika amai Bona Mugabe Chikore kuva nhengo yecensorship board. Mapato anopikisa oshora zvikuru maitiro emutedzeri wemutungamiri wenyika vaPelekezela Mpoko, avo vanonzi vari kupindira mashandiro emapurisa. Vanotengesa zvinhu mumigwagwa kwaGutu vanoti vari kushungurudzwa zvakanyanya nekanzuru yavo uye mapurisa epamupandawana Growth Point. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Tungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 24 kuNkwenkwezi 2017 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So umhlangano lo ubizelela abakhangele amathuli kakhulu la African Union le khangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe labo basungule mbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziqhuba uhlelo lokufundisa abalimi labafuyi benkomo.
Kumangalisa ukuthi ngama-elections a-next year after ubona ngomunye wabantwana bakamgabe sebengama-minister because by profession ukuthi awuma-accountant. So ukuthi into ze-censorship yenu ngizazela ngaphi ngena ngaphi kuyamangalisa.
Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Robert Mugabe uBona Chikore ukuba kuboard ekhangela ukwethulwa kwemibiko ngenhlonipho esinsashi board kudala inkulumo. Kwezemidlalo iqembu leCapes United linqobe eleUSM Alger emdlalweni walo wesibili osivaya sikaGroup B kumncintiswano weCAF Champions League odlalelwe eNational Sports Stadium. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziphakathi kokuqhuba uhlelo lokufundisa abalimi labafuyi benkomo ngendlela engathuthukisa abalimi bemaphandleni kulandelwa indlela zokulima za kulezi nsuku. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lumhlangano ngena zingcitshi labalimi abaphatheka kwezokufuya phansi kwenhlanganiso ye-African Union isebenzelana le-European Union eHarare. Isiphathamandla sohlangothi lwe-Research and Specialist Services kujejalo ezokulima kuhulumende eZimbabwe uMnumzana Joseph Skosana uthi lumhlangano uqatheke kakhulu ngoba unikeza ithuba lokuthuthukisa ulwazi kwezokufuya.
Kuhle ukuthi abalimi bahlangane babumbe amaqembu akhangele imhlobo ethize. Ngathi for example lapha sile mhlobo yenkomo etshiyeneyo, kule mashona, kule borani. So umhlangano lo ubizelela abakhangele amathuli kakhulu la i-African Union le khangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe labo basungule mbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Othe kuqakathekile ukuba abalimi ikakhulu abemaphandleni bathuthukise ulwazi lwabo behlanganise lo lwazi lwakulezi nsuku emisebenzini yabo befuya inkomo abazaziyo kulokugijimela imihlobo abangayaziyo engaba ingahambelani le ndawo abahleli kizo.
Kumele sifunde ukuqakathekisa imhlobo yezifuyo zemvelo. Kuqakathekile lezi ngoba izifuyo lezi zadalwa ukuthi zigcinwe or zikhule endaweni zenezi ezikhona. Udubo nje singaba lalo kathesi ukuthi umuntu uyathule inkomo ufuna i-brahmin. Ye, but i-brahmin kayenzelwanga ufuywa endaweni ezingelazulu. Kumele ube lamadlelo.
Abalimi kulomhlangano bakhuthaze ukudinga ulwazi olugoqelalo kusebenzisa uphawo lemichiso yakulezi nsuku ezenza ukuba kungabi lula ukuba iguqulwe ngamasela okufana leyo hlobo lwamathathu lensimbi zamachip. UMnumzana Shadrack Ncube osebenzela eMatopos Research Station uthi abalimi kakhulu emaphandleni kabaqinise ukufuya inkomo zomdeni abazaziyo ngoba kungabaphathisa.
Iningi lawo likuma-commercial farmers. Ngaba yinto enhle ukubona ama-breed wona la aqakathekile njengethuli sesiwabona le makhaya. Usiba le ndawo ekhaya othi ma ngifuna inkunzi yethuli, ngifuna ithokazi lethuli, ngasuka ngiye khona ngilithole emakhaya. singathembi kuma commercial farmers ukuthi ama farmer bazithenge kuma commercial farms hayi kunzima ngoba ziyadura izikhathe eziningi abantu laba bathengisa inkomo zabo ngama $3,000 inkunzi lamathokazi esikhathini vela idlula $1,000.
Uzulu ulakho ukuthola ulwazi ngendlela ezinhle njalo ezilula zokufuya ngazo eZimbabwe ikakhulu esibangeni sokucubungula ngokwezifuyo endaweni ezifana leGrasslands Research Station, eMakohole Research Institute leMatopos Research Station phakathi kwezinye. Lo mhlangano ungenwa zingcijila abalimi abavela emazweni afana leUganda, Lesotho, Kenya, Nigeria, Ghana, The Gambia, Egypt leZimbabwe njalo uphela kusasa. Uhulumende weZimbabwe uphakathi kwemizamo yakhe yokuthuthukisa isibaya selizwe phansi kohlelo lwakhe olweCommand Agriculture Livestock ngokusekela abafuyi ngemithi yezifuyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Robert Mugabe ubona Chikore ukuba kubhodi ekhangela ngokuhlelwa ngobunono lenhlonipho kwembiko ethulwa ngendlela ezitshiyeneyo esinsachibhodi sokudale inkulumo. Amanye amalunga abalisa uskomitshi wamapolisa u-Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, uNkosikazi Runyararo Magazire, uChief Nyamuko Samson Katsande, uMnumzana Regis Chikore, uMnumzana Shingai Rukwata Ndoro, uMnumzana Chenjerai Daitai, uMnumzana Tungamirai Muganiri lomfundisi weRoma uFather Fidelis Mukonori. Amanye abanye abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu bathi ukukhethwa kukabona kuzabangela ukuthi abantu bengakhululeki ukusebenzisa ubulembu be-internet kunkundla ezifana leFacebook leWhatsApp. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxele ncwethi kwezokwethulwa kwembiko lebulenjini uMnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyathengisela ukuthi abantu bezanu ikakhulu bona laba o-Dinisa Sithombo bazincengela kupresident Mugabe loGrace ukuthi bethathe izihlobo zikamgabe ifamily kamgabe beyifake kugovernment. Kuyathengisela njalo ukuthi akumangalisi ukuthi ngama-elections anext year, after ama-elections anext year, kumbe xa kule opportunity yokukhetha i-cabinet izokuthiwa ubona kumbe omunye wabantwana bakamgabe sebengama-minister because by profession ukuthi awuma-accountant. So ukuthi into ze-censorship yenu zazela ngaphi, ungena ngaphi, kuyamangalisa. But mhlawumbe futhi bazama ukuthi ebe esensa ukuthi abantu bengakhulumi ngemuli yakuqala le-first family. Mhlawumbe ngeza besithi lokhu asikufuni, lokhu asikuthandi. But ngezikhathi ze-digital technology lezi ngibona ngani aseze yenze omunye mehluko omangalisayo.
Siyabona ukubana indaba ze-censorship board zithinta kakhulu. Ubona ungani nxa esekhona yena ubona kuzahamba njani la?
Kuba lobunzima kakhulu ukuthi belandelele ukuthi ngubani otheni ngaphi isikhathi bani. Bese kusiba kibo mhlawumbe kuba lula nxa kuthi amapolisa yiwo asezibophela abantu sebehambe ekhoti sebesiyatestify ukuthi lokhu is against i-censorship and i-censorship act into ezinjalo. Njalo kwesinye isikhathi kula ama-plays bona laba abayenze ezemidlalo zinto zamafilimu okuyakumele ukuthi ungakathengisa amafilimu akho ebantwini uqale uyihambise le-censorship act beyikhangela lapho. So mina ngombono wami ngibona ngani kufakana nje ezikhundleni ukuthi befunda la ukuthi ugovernment uhamba njani ethola imali nalapha nalapha, but angimboni esiba effective okumangalisayo ngoba these days i-technology inika abantu ilungelo elikhulu kakhulu ukuthi benze bebhale lokhu abakufunayo besebenzisa ezebulenjini lezi. So i-efficiency yakhe izabalulutshwana kakhulu, but kuye ku-strategic ngoba bayamintroducer lapha ugovernment ukuthi ungase-appointa kwezinye indawo abantu bebekwazi ukuthi hayi sowakwaba ku-censorship board, sowakwaba balaye isikhathi sokuthi xa sokufunda ukuthi kusetshenzwa njani kuhulumente.
umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi ecubungula ezokwethulwa kwembiko obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukuqala ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. Izeki yayikhangelele ukuqala uhlelo lolu ngomabasa, kodwa lalamhla lokhu alukaqali lolu hlelo ngoba izeki kayikatsho lokuthi yiphi inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yokubhalisa uZulu eyama-biometric voter registration kits. Sixoxe lomqoqo wenhlelo zebandla le-MDCT, umnumzana Bednico Bebe.
Silohlupho njengelizwe leZimbabwe ngoba sibuswa ngabantu abalobunke, abantu abalomomubi, abantu abangazweli abantu, njalo abantu abangamaqili, abaphila ngobuqili, abangakwanisi ukuthi izinto ziyake zenziwe ngendlela eqondileyo. So kusobala ke ngokunjalo ukuthi ke kukhona okuphekwayo lapha ngoba angiboni ukuthi kungathatha isikhathi u-adjudicator ngoku-azeluetha amakhampani emabili kuphela. Into encane leyo. Okwenzakalayo ke ukuthi balokhu besakhangelisisa, sizacabangela phela ungabona abantu besenza into ebuzwa umbuzo emnengi ngabantu, abantu babe sebecabangela ukuthi benzani. So thina ke sibona ukuthi sicabangela ukuthi bayakhangela ukuthi ke kuganga bani abangakwenza kulawo ama-computers okufanele asetshenziswe ku-PVR. Ngoba nxa kungenjalo kangiboni ukuthi kuthatha isikhathi eside ukuthi ke kubalulwe ukuthi khona hayi yiphi ikhampani ewinileyo. Okwesibili ke ungakhohlwa ukuthi ke uhlupho olukhona ezanini akusakhangelwanga ukuthi abantu beZimbabwe bathi bafisani, kodwa ke sebekhangela ukuthi bangalungisa njani ukulwa kwabo lokho abakwenzayo, okutshengisa ukuthi hayi ukulwa ke iqiniso elikhona. Abatshele abantu ukuthi hayi be ithambo selisele lilinye lapha, izinja sezibanga ithambo, umkhono misufile, imali kayisekho emabhenki, pho bazatshontshani njengoba kade bevele bethembe ukutshontsha.
Njengebandla kalikaze lizama ukudingisisa yini kubo abezeki ukuthi sebengaphi ngalolu hlelo?
Ungaze udingisise, angiboni ukuthi ungaphiwa ubuqotho obuqondileyo ukuthi kanti kuhamba njani, kwenzakalani. Ngoba phela kuyafana lokuthi uyebuza isela ukuthi kona otshontshileyo mbani. Angiboni ukuthi ke kulula ukuthi isela likutshele ukuthi otshontshileyo yini, yikho kuthiwa lisela. So kuyafana kaba sikhuluma labantu abangaqondanga, izekhi livele ikhona yakade beyisebenzisa ukuthi yebe ama-election. So esikukhangeleyo ukuthi hayi besilesithemba ke ukuthi ke nxa kubuya lolu hlelo lo-DVR kuzaba nganeno, kodwa ke sokuzaphanga kusethusa ukuthi kanti sokubangelwa kuyini ukuthi ke lolu hlelo lungaze lwaphela ngesikhathi esifaneleyo.
Umnumzana Bednico Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Uhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sixoxa ngabehlelwa zingozi ezehlukeneyo lapho besemazweni ezifana labadubukelwe libhomba ebelidiwe emzimbeni welunga le-ISIS eManchester kwele-Bilitane. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Udlakela oluvame ukuqhamuka kwele South Africa olokucwasana ngobuzwe lubikwa lubangwa ngezombusazwe, ngoba abantu nxa betshengisela
baqondisa ulaka lwabo ebantwini bokuza kulokuthi baluqondise kuhulumende ngoba kunguye ongadali umumo wokuthi bathuthuke bathole imisebenzi lokusebenza okudingeka empilweni. Ele Israyeli lithi seliguqule indlela elabelana ngayo ulwazi oluphathelane lezomvikela lele Melika ngemva kokuba umongameli Donald Trump ekhulumele eceleni lapho abelane ulwazi labe Russia ngenyanga edluleyo. Kungxoxo ephathelane lezemfundo ebiqondiswa ngabomsakazo weVoice of America kumaviki ambalwa edluleyo ekolishini leGeorge Washington University igxile kwabadabuka kwamanye amazwe abalesifiso sokufunda eMelika. Ingcwethi ebezikhona ziphe amacebo athile lokuveza inhlupho abangabhekana lazo. UMike Wobe weStudio 7 usedulela lolu daba.
Okunye kokuphume kulingxoxo kugoqela amacebo okuthola imali yokubhadalela indleko yokufunda eMelika lokukubeka mgceke ukuthi abafundi bazabhekana lobunzima obuthile njengabantu abayabe besuke emakhaya abo okule mikhuba lempilo ehlukene le eMelika bangacabangi ukuthi kuzaba butshelezi isikhathi sonke kodwa kumele baqinisele bekhangele abakuzokuthola emaphethweni ezifundo zabo. Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu usanda ukugqiba izifundo zakhe eziphathelane lezamabhizimusi ecollegeini le George Washington State University khonapha eMelika uyajabula ngethuba alitholeleyo empilweni lokuzafunda kuleli lizwe. Umbuzo osemlonweni wabaningi ile ndaba yokuthi kulomahluko na phakathi kokufunda kwele Melika lokufunda eZimbabwe. UMampofu uchasisa ngalo mehluko okhona.
Nxa ufika lapha ngakuya ngingumuntu ozostata e-psychology kodwa ngaphakathi ngatshintsha ngaya ku-sociology ngatshintsha ngaya ku-business lapho sengikhona khathesi something that ekhaya azikwanisa ukuyenza kodwa lakho ukufunda lapha kungivulele iminyango eminingi.
UMampofu uphinde waphatha udaba lomahluko okhona phakathi kwamasiko abantu beZimbabwe labeMelika.
Ukuza vele kuthiyane indlela esiyenza ngayo thina ekhaya, indlela abayenza ngayo bona lapha.
Unkosazana Tanya Nyathi, esinye njalo isizalwane seZimbabwe esisanda ukugqiba izifundo eziphathelane lezokuba yintatheli izindaba ecollegeini le-University of Columbia khonapha eMelika, laye uvumelana lo mbono kaMampofu ikakhulu kwezamasiko ethi ngempela atshiyene kakhulu.
Indlela iAmerika efakwe ngayo ebantwini ma abantu bekhangela ukuba bephandle kwelizwe besemakhaya ngale Afrika. Ma ukhangela ucabanga ukuthi iAmerika yindawo enjani, uyabulo mcabango wakho lendlela yakho uyibona ngathi. Ungathi ufika lapha vele into zitshiyene kakhulu.
UManyathi uphinde wachasisa ngokuqakatheka kokukhetha kahle ikholeji lapho umuntu afisa ukuyafunda khona.
Abantu kumele bekwazi ukukhetha ikholeji abangafunda kulo futhi njalo bebelazi ukuthi ikholeji lakhona lime kanjani. Mina nginje ngaqala ukufuna ukubuya eColumbia University ngivele ngeminyaka engu-16. Ngase ngiyibone le university yakhona inkulu njalo ngase ngitsheliwe kaningi ukuba hayi kulama university la othiwa ngama-Ivy League schools angu-7, Harvard, iColumbia University, Yale University, Cornell, Stanford, London. Wona la ama-colleges amakhulu kakhulu wakuthiwa kufunda vele ingcwethi njalo kufunda abantu abahlakaniphile kakhulu njalo abathathi nje any muntu ongafuna ukufunda.
Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela izifundo ngolunye udaba oluthwalise abantu nzima kakhulu kwele Melika. Nxa sokungumuntu odabuka kwelinye ilizwe khona kuba nzima okuphethwe kabili ngoba abadabuka kwamanye amazwe bahlawuliswa edlula izizalwane zeMelika. Kodwa uManyathi uchasisa ngendlela isizalwane seZimbabwe singathola ngaso usizo lolu njalo singaludingaphi.
Ngiqala ngokuba ama-scholarships akhona e-America especially ezikolweni lezi eziphezulu kade ngizicamba izikole lezi yizikole ezile mali ngoba ngama-private universities. Kumele sibekwazi ukuthi abantu abathumeza abantwana babo kwisikole lezi ngabantu abale mali eningi kakhulu bona labo o-Warren Buffett yibo abathumezela abantwana babo ukuthi bengene ezikolweni lezi njalo bayafaka imali eningi kakhulu izikole lezi ziyabe ziphezu kwemali. Thina okumele sibe sikuyena ukuba si-apply-e kuqala ezikolweni lezi singa-apply-a noma bethe bona ama scholarship kabaningi in full wena kuzomela uqale ukufuqa nxa ule passion njalo ule persistence umuntu ovele ole drive yokupusha izinto zakho uyabafonela ubatshele ukuba wena hayi kungumuntu onjalo njalo ubabhalela incwadi ubatshele ukuba wena kuyini ulaphi.
Bonke bobabili bayavumela labaningi abadabuka kwamanye amazwe asabethole usizo lwemali zemfundo zokuhlawulela izifundo kweMelika besithi akukho lula kodwa umuntu angasebenzisa nzima njalo ngendlela eqondile ungaphakamisa amathuba akho okuthola usizo lolu ngama-scholarship lama-grants aphiwa ngabezigaba abakizo lenhlanganiso ezimeleyo lamankampani amakhulu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Mike Hobe.
Esigabeni sethu sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje sethekelelwe kuma studios ethu ngumnumzana Sean Macheza. Wadabuka eZimbabwe kodwa wasehlala kwele Netherlands. Ngiyakwamukela kuhlelo Macheza.
Enyabonga Ntombi.
Yeah, kusitshele uhlala kwele Netherlands wenzani kahle kahle?
Ngenza ngezokwethula kwembiko. I think that's the simplest way. Ngisebenza as a media consultant ne company yami Macheza Consulting engivule ngokugcina umnyaka odlulileyo. Kodwa isikhathi side ngisebenza eRadio Netherlands.
Ukuyini kahle kahle owenza nxa ukhuluma ngezokwethulwa kwembiko lapha? Wenze sikwenzayo khonapha ngoba sethula imbiko lapha sethula izindaba wena uhambisa njani?
Mina engikwenzayo ikufundisa abantu abayenza ngezokwethulwa kwembiko. So makule organization ingaba yi-NGO, ingaba yi-public broadcaster njenge-VOA, ingaba yi-government department. Mina ngikwenza ukubuya ngibenzele i-training sembafundisa ukuthi imbiko yethulwa njani.
Aha, zikhona inhlanganiso zeZimbabwe oke wasebenza laso?
Yaziningi kakhulu. Ngike ngasebenza le development plan, development trust ePlumtree la uvela khona.
Yebo.
Sasebenza labo on having a radio program le community outreach ukuthi basebenze njani nomphakathi. Very soon nizabenzisebenza le labanye abase amanye ama organization media center eHarare.
Inhlanganiso lezi izikwamukela njani ikakhulu ukusetshenziswa kwemichina yakulezi nsuku kumbe ukwethulwa kwembiko ngendlela yakulezi nsuku?
Yakunzima kakhulu ikakhulu uma abantu besafundela besaqalisa ukusebenzisa i-technology le entsha. So umsebenzi wami uhlanganisa konke ukufundisa i-technology lofundisa ukuthi isetshenziswa njani. And it's always a difficult thing, but siyasebenza.
Indaba ye fake news ongakhuluma ngayo nje ngamafitshane khonapho, indaba oyakuyiphathelawo le nhlanganiso bafundisa ukuthi hayi indaba ezinje elingazibona kasondaba zeqiniso ngoba kulezi nsuku yiloba ngubani wenelisa ukwethula imbiko akucabanga ebhale sokuzinyozi kanti ngamanga.
Ya kulezi nsuku wonke umuntu le ophethe iSamsung yakhe ifoni yakhe usengenza ividiyo ayifake online athi liqiniso. And uqakathekile njengabantu abalalela imbiko abasithola beku social media ukuthi abantu babekwazi ukukhangelisisa ngelihle
elibukhali
awuzake ukuthi babone sibuthi into le into eyenzakeleyo ngeqiniso yini kumbe into nje omunye umuntu asikhulumele nje wafake ku-internet.
So lesikhathi esinganani uhlale Netherlands?
Senle mnyaka 8 iseNetherlands.
8 years kade side ukhale lokubuyela nini ekhaya?
Ekhaya siyabuyela. Kumele siyekwakhilizwe lethu. Okwakhathesi mina ngizibona njengomakaniko osadinga izipanela. Sizazidinga sizidinge sizidinge nxa sezenele. Uzasibona sesikhona lathi eZimbabwe khona.
Hayi, kuyabongeka Machaza. Ekhaya kusekhaya mpela. Sizabuyela sonke. Siyabonga ukusethekelela.
Ngiyabonga Ntombi.
Aha, loge. Komnumzana Sean Macheza, isizalwane seZimbabwe. Ujaha weMberengwa ohlala ke okwamanje kwele Netherlands. sonke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 17 ngonkwenkwezi, omele umsekeli kanobhala weMelika obona ngamazwe aduzane lePumalanga, uStuart Jones, uthe eleMelika lifuna ilizwe leIran linanze ilungelo loluntu. Uthe okuvezwe luphenyo olusanda kwenziwa ilidala leCongress kutshengisa ukuthi eleIran lokhu livame ukwephula ilungelo likaZulu. Uthe ezinye izijeziso zifakelwe iTehran Prisons Organizations lomkhokeli wayo umnumzana Sohrab Suleiman ngenxa yokuqhubekela phambili besephula ilungelo loluntu. Ilizwe leMelika lithi abantu emhlabeni wonke jikelele kumele bachotoze lokhu okwenziwa lilizwe leIran. UJones uthe akukhethile ukuthi ilizwe leli lephula njani ilungelo likaZulu. Uthe abantu bayavalelwa entilongweni bengagwetshwanga, abanye njalo bayatshaywa bengonanga lutho, kube khona abanye abasakhulayo abathwaliswe nzima iziphathamandla zikahulumende. Uthe ilizwe leli selenze lokhu okwesikhathi eside kakhulu, ngakho kumele liwekele ukwephula ilungelo likaZulu. Uphinde njalo wathi ilizwe leMelika likhathazekile ngohlelo lweIran lokwenza izikhali ezisebenzisa inhlamvu zenyukliya. Uthe ilizwe leli lephula iziqondiso zomthetho wenhlanganiso yamazwe wonke omhlaba eze-United Nations Security Council Resolution 2231. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezemali lokunye okuthiyeneyo ole-Treasury Department's Office of Foreign Assets Control lusanda kufakela izijeziso zenotho ezinye njalo iziphathamandla zakwele-Iran eziqhuba uhlelo lokulungisa izikhali zenyukliya.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo namhlanje, uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje.
Iqembu leCapes United linqobele USM Alger 2-1 emdlalweni walo wesibili wesibaya sikaGroup B kumncintiswano weCAF Champions League oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports Stadium namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leCapes lilemiklomelo emithathu njengoba emdlalweni walo wakuqala lapho maliphethe izandla ngemva kokunqotshwa nge-2-0 ngelezamalekhe laseGibhithe emdlalweni odlalelwe khonale kweleGibhithe ensukwini ezedluleyo. Ohlohlele iqembu lemakhephekhephe nguRonald Chitiyo, yena olitshayele kabili emambuleni. Kule midlalo emibili esigaba seCastellanca Premier Soccer League edlalwe namhla emini, njalo le ngegoqela obesenkundleni yeLuveve lapho iqembu leHawmine elinqobe khona iqembu leBlack Rhinos nge-2-1. Abahlohlele iqembu leHawmine nguToto Banda kanye loKuda Musharu, kuthi iqembu leBlack Rhinos lihlohlelwe nguLot Shiwunga. Iqembu leHawmine lithe ngokunqoba kwalo lokhu lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba lishumi lesikhombisa. Umdlalo wesibili wePSL obukhona namhla ngodlalwe phakathi kweqembu leBulawayo City leLewange, wona obusenkundleni eBarber Fields, njalo ophele iqembu leCity linqobe iLewange nge-1-0. Ohlohlele iqembu leBulawayo City uKelvin Matsongwe, njalo leli qembu selilemiklomelo elishumi lane. Imidlalo yePSL iqhubekela phambili kusasa, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eBarber Fields iqembu leHighlanders lizadibana lele Chicken Inn, kuthi iqembu leYada lizanqikelana lele Triangle ngaseMorris Depot. IHarare City izemukela iqembu leDynamo senkundleni yeNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala lele Chapungu ngaseNyamunga. Iqembu leJapane Mind lizajana lele Bantu Rovers ngaseMaclass. Iqembu leCholocho lizemukela iLengezi Platinum ngaseDulivadzimu. Ikanti umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leCapes United leFC Platinum udluliselwe phambili ngoba abafana bemakhephekephe bephatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi laseAfrika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziqhuba uhlelo lokufundisa abalimi. Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Mugabe ubona Chikore ukuba kubhod ekhangela ngokwethulwa kwembiko ngenhlonipho e-censorship board sokudale inkulumo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje, zihlobo ezithandekayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lingayikatshana, luyalandela uhlelo lwe-Studio 7 Live Talk. lilane.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi